mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 16 December 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tiri kuona kuti zuva nezuva uwandu hwevanhu huri kuramba huchiwedzera avo vari kubatwa nechirwere checovid-19, asi tisingakanganiwo zvekare kuti testing capacity yedu yemuZimbabwe yagara iri pasi pasi.
Vanhu gumi nevana 14 vakafa necovid-19 muZimbabwe nezuro, vamwe zviuru zvina nemazana matatu ane makumi matanhatu nevanomwe 4,367 vakabatwa nedenda iri nezuro wakare.
ZANU-PF sekugara kwayo yanga isingadi kuti musangano wedu uendere mberi, ikatumira matagi vanhu vangazvisvika almost 200. Chiri kutikashamadza ndechekuti kuuya kwavaita kakupa hotel patinofunga kuti pane security.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti nhengo dzaro dzakarohwa nevatsigiri veZANU-PF muBulawayo nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevana 14 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zviuru zvina zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nevanomwe 4,367 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana manomwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe 4,759. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuruzana nemakumi masere nezviviri zvine makumi mashanu nevanomwe 182,057. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe zvine zana nemakumi manomwe 3,999,170. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu nezviuru gumi nezvitatu zvine mazana matatu ane makumi masere nevashanu 3,013,385. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Ruzike vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kana tikatarisa uwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda iri zuva nezuva, zvikuru sei sezvo nyika ichitadza kuvhenika vanhu vakawanda denda iri. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu navaRusike.
Iye zvino izvi mamiriro ekunze haana kumira zvakanaka maringe neuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19, kunyanya-nyanya kubva zvatanga varianti itsva yeOmicron. Tiri kuona kuti zuva nezuva uwandu hwevanhu huri kuramba huchiwedzera avo vari kubatwa nechirwere checovid-19, asi tisingakanganiwo zvekare kuti testing capacity yedu yemuZimbabwe yagara iri pasi pasi.
Saka zvinorevei varusiki?
Zvichitoreva kuti uwandu hwevanhu hunogona kunge hwakatowandisa kudarika manhambazi aya atiri kuratidzwa zuva nezuva. Saka izvozvo zvinoita kuti mumwe nemumwe ange achichenjerera kuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi checovid-19. Tikatarisa nguva imwe chete gore rapera ningati nguva yatirino iyi mugore rapera ra 2020 takanga tine vanhu vaisvika ivo 13,700 vakange vabatwa nechirwere cheCOVID-19 apo patairwisana nesecond wave. Asi zvinezvi tasangana ne-fourth wave mugore ra-2021 munguva imwe chete iyoyo tiri kuona kuti vanhu vakawandisa zvikuru vave kubatwa nechirwere
cheCOVID-19. Ko tichitarisa vakarasikirwa neupenyu kusvika pari zvino?
Vave kutosvika 5,000 panguva inoi yatiri inoi yemuna December 2021. Vanhu vakawanda zvikuru ivavo varasikirwa neupenyu nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Zvoreva izvo kuti nhau yekuzvidzivirira mabasa edzidziso uye nhau yekuti vanhu vabayiwe.
Panofanira kuitwa sei apa?
Kurudziro inofanira kuramba ichienda ichitekeshera kune vanhu vakawanda. Hatizivi kuti iyo Omicron ichatisvitsa kupi, hatizivi kuti patinopedza holiday yekisimusi nenew year zvinhu zvinezenge zvamira sei. Saka tinoda kuramba tichipa mashoko edzidziso kune veruzhinji kuti munguva yeholiday ngatizvingwarirei. Kana zvekufara nekufarisisa zviya ngatiitei tichitsika mabreak nekuda kwekuti tinokwanisa kuzorasikirwa nevanhu vakawanda. Zvipatara zvedu zvinokwanisa kuzokurirwa neuwandu hwevanhu vanezenge vakubatwa nechirwere cheCOVID-19. Saka mabasa edzidziso echenjedzo ngaarambe achikurudzirwa kune veruzhinji.
Mukuru wesangano rinorwira utano hwakanaka munharaunda reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti vatsigiri varo vakarohwa vari mumusangano wavo mune imwe hotera muBulawayo neZuro. Mutauriri wesangano iri vaObed Masaraure avo pachangosarudzwa kuva mutauriri wesangano iri vaudza Studio 7 kuti vatsigiri veZANU-PF vakapinda mumusangano uyu vachiimba nziyo dzebato ravo uye vachivapomera mhosva dzekushanda nekutambira mari dzinobva kuvavengi, izvo vanoti ndezvemanyepo.
Yanga isingadi kuti musangano wedu uendere mberi ikatumira matsagi vanhu vanga almost 200. Chekuti kashamadza ndechekuti kuuya kwavaita kati pahotel patinofunga kuti pane security aingabhurichwe zviri nyore, vakapinda vakasvika pakupaza madhoo kupinda matachiitira musangano vakarova vanhu vachipasa zvinhu. Tine vamwe vakuvara vari kutori kuchipatara vari kuonekwana nachiremba. Vanhu vanga vachiti vezano vauya ava vapa vachitatiza mhosva dzakasiyana kuda kusa hurumende kuri kupiwa mari nevarungu nezvimwe zvakadaro.
Saka zvazvofamba sei musangano wenyu wabva wapera here apa?
Mamembers ecoalition tinoramba tichiatenda nekuti havana kudzorwa kumashure, varamba vachishingirira kuenda mberi neprosesi yavo. Chazongosara chete ndechekuti kwazokuikana kuti tisarudze chairperson nabaiti chairperson nekuti vamwe vakakuvara vava vachakwanisa kuedza mberi neprocesi. Asi maresolutions abuda zvakanyanya anosanganisira yekuti coalition iite yevanhu ichishandira vanhu iri devolved isiri kuHarare chete ichibata munhu wese ichiita kuti maindresti evacitizens ese anga ashaaemco yokutenga dzisekunda dzevanhu. Saka tichange tichizokoka musangano pasina kupera mwedzi unotera kuti tiite sarudzo dzachairperson nabaiti chairperson. Ini saspokesperson tichange tichiekta sachairperson kusvikira urongwa hwekusarudzwa kweutungamiriri hwasachigaro nemuteedzero wake waitwa.
Maziva sei kuti vanhu vakurwisa yava ndevezanupf?
Taziva nenyaya yekuti vanga vachitapota vachiita maslogan emusangano wavo weZANU-PF vanga vachipusha zvakanyanya vachitaura kuti vachishandisa rhetoriki inosvika vane ZANU-PF yekuti munosponswa newe vachishandisa rhetoriki yemasanctions nevamwe vachati vaidentifya vanotombozivikanwa nevagari vemunawayo vanga vari mupati yemusangano wedu vachitozivikanwa kuti ava vanhu vezanupf ende mapurisa azouya tatokwanisa kuvarongedzerawo vamwe vacho vasati vafa asi havana kukwanisa kusungwa nekuti tatitori nevanhu vemunawayo vanovaziva vanhu
zvino pamasarudzwa kuti muite mutauriri wesangano iri muchazvikwanisa here imi zvemuri mune zvimwe zvinzvimbo muna mamwe masangano akafanana neATUS munozorikwanisa here basa rose rakawanda kudai
iri basa riri nyore pakuti kutaura kwatiri kuita hatiraisi koalition mubatanidzwa wemaorganisation ese kusanganisira ATUS tinenge tichingotaura zvinenge zvichitaurwawo nemaaffiliate members ende tine rombo rakanaka tine sekretariat yakatisipei kucrisis inotiitira basa redu rese isu chedu chete kutaura nekupa hungwa nekuti nezvipi zvinganyorwe nezvimwe harisi basa rinenge rakati one day isu tinongopa political direction asi nevanhu vanenge vachiita basa rinoreva crisis zuva nezuva saka hazvizodikire munguva yakawanda sezvo kuti tetimboti misangano pano neapo nenguva dzino dzotitsanangura kuti tinodei kuti chiitike tichiitawo mainterview pano neapo kana paine nyaya dzinoda kuti titsanangura
avo vange vari mutauriri wecrisis in Zimbabwe coalition vaObed Masalaure vari parunhare nestudio 7 asi mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vanoti vecrisis in Zimbabwe coalition vari kuwirana zvinzvimbo musangano ravo izvo zvisinei nezanupf
musangano wezanupf hauna ushamwari uye zvekare hauna kudyidzana necrisis coalition nhengo dzemusangano wezanupf hadzina kuchidzana kwadzinoita nako necrisis coalition saka naizvozvo hapana pangawanikwa vanhu vezanupf vari bhizi kupinda musangano wecrisis coalition aiwa mamemba hatishei mamembers necrisis coalition zvakare zvinhu zvaakunyadzisa kuti kunyangwa vamapepanhau kana kuti vanotefenyura havachakwanisi kunzvera chokwadi nenhema vangoramba vachingoti ZANU-PF pose pose hazvina kunaka izvozvo kuisa bato redu munyaya dzisina kunaka nekuda kwokuti munoda kutsvaka kungoti pose paitika chakashata kunonzi musangano wezanupf wanga uripo
asi vamugwadi crisis in Zimbabwe coalition inoti vatsigiri vezanupf ndivo vakarwisa nhengo dzavo mumusangano wekubhulawayo uyu
vanhu vecrisis coalition vari kurwirana zvinzvimbo zvavo tinozviverenga mumapepa ngavatore responsibility vagadzirise dambudziko riri mumba mavo kumdc kukarwiswa vakarwisana vamaikupi vakada kupisirwa mumba kumba kwatsvangirai kurufu zvinonzi zanupf vachamisa vakarwisana navamwonzora konzi zanupf vamwonzora navakupi vakarwisana konzi zanupf vakadzingana muparamende vachinyorerana matsamba kubva kumakanzuro vachidzingana kunonzi zanupf nhasi vecrisis coalition vorwa pachezvavo kunonzi zvekare zanupf aewa taakukumbirawo kuti munyare musangano wezanupf musangano wezanupf nenhengo dzavo uri bhizi kuita basa rokuvaka nyika sezvinotaura mutungamiri wenyika kuti nyika inovakwa nevene vayo nyika inotongwa nevene vayo ndo basa riri kuita nhengo dzezanupf idzodzo iroro kwete zvamuri kutaura izvi hazvina maturo uye mashoko iwayo hatidi kumanzwa zvakare
avo vange vari mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare nestudio 7 tarisa zviri mumapepanhau anhasi munyika News Day mune nyaya inoti vanhu vanopfuura zviuru makumi mana 40,000 vakavigwa mumakuva echikomo chemhute anova bazi Glen Forest Memorial Park vanogona kufukunyurwa zvichitevera mashoko ekuti hurumende haina kumbopa mvumo yekuti nzvimbo iyi ishandiswe senzvimbo yekuviga vafi. Mu News Day makare hurumende inoti iri kushishikana zvikuru pamusoro pehuwandu hwevana nevanhu munyika vari kushandisa zvinodhaka ichiti gore rinoroga mapurisa akatora zvinodhaka kubva muvanhu zvinodarika madhora mamiriyoni maviri nezviuru masana manomwe $2.8 million. Zimlive.com rinoti vachichusi vehurumende yeNational Prosecuting Authority nezuro vakati mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vape humbowo vari kune imwe nzvimbo isiri mudare redzimhosva. Vakati zvakare vaChiwenga vape humbowo hwavo muchivande zvisinganzwipi nevanhu vose. VaChiwenga vari kupa humbowo munyaya inonzi vaimbova mudzimai wavo muzvare Mary Mubayiwa akaedza kuwana magwaro emuchato enhema ivo vari muchipatara muSouth Africa. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Taura pane hanzvadzi yangu iyo yataura taura zvekuti munongogumira kuti mukomana ngaapinde ngaapinde ivo vachirega marara achizara mumatauni ese. Chinhu chandoda kumuudza ndechekuti ngaatarise, usamhanya kublema hostide kuti sei isiri kubudisa mvura, asingatarise tepi. Ngaatanga atarisa tepi wozoblema hosipipe kuti chokwadi chaicho ngaatarise kuona kuti Minister of Local Government ndewei. Handiti ndewezani, ndiye anofanira kunge achibudisa mari kuti makara anyatsokufangishina zvakanaka, marara atakurwe. Asi kana achisunga mari, makanzura hakuna kwaanoenda. Ende wozotarisaona kuti vanhu vacho vemdzisi vakapera kudzingwa resi kurikonewa mamwe mvura nezanupiisi. Saka iwo kana yarara zvako makomens ako akatotsvakwa, yarara kuti
makadi makadi pastudio 7 apo vashamarere muse makadi zvenyu tinokutendai nenyuzi dzamotiba. Ini ndoitwa Severino Makonye. Tinokumbirawo utungamiri hwiri mudhisi vauye vatitaurirwe nyaya iyi zvatiri kungoona pazvivhitivhiti zvokuti pasocial media zvatiri kuona izvozvo kuti nedhemukupe varoda ku vari kutaurirana neMDC Alliance kuti vadzoke. Tinokumbira kuti vazotiudzawo chokwadi pamusoro pazvo, nokuti tanga tisingachadi vanhu vakamboshandidzana nezano mupati medu, nokuti te tisingachazivi kuti zvava kudzokera chii. Saka tokumbirawo kuti vazotiudzawo ipapo.
Mangwanani mangwanani pastudio 7 pano, mangwanani vakuru vatungamiriri vestudio 7. Ini ndinoitwa Mukume, ndinogara ndiri muJubeki, mushando chibva muna machechecho. Ai, ndine urombo nevanhu vezano pf kana vichitaura kuti hanzi isusu hatinei nemusangano wakaitwa hatitorina chokuita ndiwo. Zvinorevei kana vichiti hatina chokuita ndiwo? Nekuti kumusangano ndo kunokonzera kuti nyika ienderere mberi. Saka kana vichiti havana chokuita ndiyona, vanonga vechiti kudii? Vakomana kana vakorogwe nyika vanhu vezano pf vakaukana, iyo vakatoikorera, ngavape mukomana une zvido zvevanhu atungamiriri aende kumusangano, inoita kuti nyika isimuka.
Pazuva vashamarara vestudio 7, ndinokurudzira zvambo vanhu vari kuno kudiaspora kuti ngatichiringorega kutaura chete kuti tiri kuda kufota tiri kunoko. Iyo hurumende yachona kana bato rokutonga racho rakaramba. Chava kutodikwa pakutenda kumusha vanhu vavo vandorejista kufota, ndiko kuti mukomana yatsokunde zvakanaka.
tinangova hwada kuno kuzvakare vanoona kuti mukana wokubira makadivu ana mukoma Wande ana mukoma Jonga nevamwe vose vasitudziyo inini hangu ndine kweseni make nemurungi wemusangano wekuzanupf kuti munhu iyeye ane chido napurezidendi wake because pamwe pacho haungamboti auye kuzokomishina materminus nematoireti ngaakavharwa mbozvotoita kunge hamuni zvimwe zvinhu zvine musoro zvavatomuunzira ipapo kuri kungoda chete kungomusekesa neita havana here chimwe chinhu chine musoro chekuti vangauyo vangamudaidzawo kuti asvikokomishinawo ipapo vaakuita sekunge munhu aya apererwa anongotambira zvese zvese aya zvekuti haachaziva kuti izvi zvinomuvaka here kana kuti zvinomudii ngavafungewo zvimwe zvinhu zvekuita vozodaidzawo purezidendi kuti apa purezidendi apa imboyawo mumboadhiresawo muchikomishini pane kuti zvinongodaidza purezidendi kutoti nematerminus ese zvinhu zvina nemusoro wese vanozambefu ngatiitirwa muzvi
mangwana nakanaka ana mukoma Juma kandimira mukoma Blessing Zulu pastudio 7 ine shamo ndinokuita ndiri pano pasouth africa papolokwane tinotenda vashamari moti panhau dzechikwa zvinoitikawo mukati menyika yezimbabwe tichiti pamberi nokubatana vana vezimbabwe tikwanisa kukunda zanup f ngokuti kana tingarejesa kuvhota nouwandu hwedu vana vezimbabwe zanup f tinoikunda ngokuti tanoita kushungurudzwa zanup f takuda kuti mukomana ambopinda purezidendi nesojamisa vambotongawo nyika vambotungamirira vanhu kuti zanup f tanoita kushungurudzwa zanup f tichitiwo zviri kuitika mubato remdct radaglas monzo rahosanikudu dzinongotungana dzega mudanga ngadzitungane kuti monzora haazivi kwaari kuenda ana direction monzora kwaari kuenda nekwaari kubva sokuona uri kuenda kupo uri kubva kupi unongodzinga vanhu vakadzinga makanzero emdc alliance nasonovaonesa futi mubato rake svaka bato rake futi ratungamirira futi unda kudzinga futi vamwe tinoti vamonzora 2023 hambuni nechino kana hwani murungu waraidza zvenyu nguva ndatenda vamushamari ndindipita zvangu ndiri kutsaura mundikwazisiro vashamari revese vanotenda studio 7 ipapo ndichiti kwazuvai machinja ane rudo vezanup f handivakwazisi ndo vari kushungudza vanhu vachivawa ndatendanga
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vanhu vazhinji muamerica havasi kudzoka kumabasa avo mushure mokuvhiringwa kwakaitwa nyika necoronavirus vashandirwi vari kuti vanhu havasi kutora mabasa ari kuramba achimuka munyika sei vanhu vasiri kudzoka kumabasa avo uye sei mabasa mazhinji asina anotora vanodzidzisa nezvemabhizimisi paDuffy University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvimwe zvikonzero zvinoita kuti vanhu vabude mabasa nekuramba kupinda mabasa ndezvekutya kupomerwa COVID-19 vachitizve vamwe vakaona kuti vanogona kushanda zvakanaka vari kudzimba dzavo
kune zvinhu zvakati wandei zviri kuita kuti vamwe vanhu varege mabasa vamwe vanhu varege kutsvaga mabasa chiombeombe chiri kunyanya kuitika ndicho chenyaya yecovid yakauya nemashandiro matsva ariko muamerica muno ndofunga pasi rose vari kuzamawo kuita mashandiro okuti shandai kumba kana kuti mamwe mazuva mauya kubasa mamwe mazuva moshandira kumba zvinhu zvakanakira nokushandira vamwe vashandi izvozvo pana vamwewo vanoti ini zvokuchaenda kubasa kunosangana na vamwe ikoko ndakamboshanda mwedzi yapfuura ndiri pamakombiyuta ipapa ndiri kumba kwangu handichadi izvozva vobva vamanikidzwa kudzokera kubasa vamwe vanoti kana vachizodzoka kubasa chidzokai kubasa ike zviri zvati mose mofanira kunge mabayiwa majekiseni ecovid vamwe vari kuzviramba izvozvati zviri randichirega zvangu kubasa iroro kozoitawo vamwe vanotiwa ini zvokushandira kumba ndobitirirwa kugara mumba ndomandinovata ndomune mhuri yangu ndofema kukupi ndaachida kuenda kubasa kunogara kumahofisi asi kambani yangu haichadi kuti tiuye kubasa bobva voramo vobudawo mabasa zvichingoenda zvakatosaka zvinhu zvakati wandei zviri kuitika
vanorarama sei vanhu vari kuramba mabasa ava uyezve vari kurega mabasa
munyika yeamerica mune zvakati wandei zvinoigona kuti vanhu vakwanise kurarama vasina mabasa atinoti magovernment benefits aya yatinoziva kuti pane chirongwa iki zvino chokupa mwana umwe nomumwe vabereki vake vanenge vachipiwa $250 pamwedzi woga woga chinofanira kunge chiri kupera pakupera kwegore rinoera asi kuno urongwa hwekuti chipfuurire mberi zvekare zvekare vamwe vari kuramba vanorarama nemari dzavanenge vakasevha nechekare nekuti munhu unenge akasevhawo mari dzake kwozoitawo zvimwe zvirongwa zvinokurudzirwa namakambani nehurumende chinonzi 401k saka vamwewo vanorarama nokukwereta mari zvichingoderwa vamwe vanorarama una mapart-time job wokuti apo vambosevenza worega zvake asi kuna magovernment departments akati wandei anogona kugama vanhu vaya vaya vanenge vachimboti ndiri kutsvaka basa nhasi vachingonyepera hurumende ruzhinji rwacho
iwo mamiriro ezvemabhizimisi kana kuti zvehupfumi hwenyika akamira sei muno muamerica
mamiriro oupfumi hwenyika anenge ari kutatarika achizama kubuda mucovid sezvinoita sezviri kuitawo dzimwe nyika asi kune zvakawanda zviri kuvhiringa kusumuka kweupfumi hwemuamerica sokusumuka kwakunofanira kuita nokuda kwecovid inomboti apa yauya apa yambodzakira zvakare tiri kuona kuti kufamba kuri kuita zvinhu zvinopinda muamerica zvatengwa kune dzimwe nyika dzakaita sana china kugara kuda na africa uku hazvisi kunatsokufamba zvakanaka tinoona kuti mazvikepe zvakambozara kumapotsuku hazvisi kukwanisa kuti zvifambise zvinhu vanhu madhiraivha ari kushayikwa zvekare anokwanisa kudhiraivha manguruva achoni saka ikonomi iri kuzama ndopainokwanisa napo kuona kuti yosumuka sei nechirwere checovid chadai kupambira asi tinoona kuti mberi ukoko kati jekei nokuti vanhu vaakuita sokuti vaakuziva kurarama nokushanda mukati mecovid iripo yakaita sezvino ndozi covid icharamba ichingovapo ichingochinja saka hurumende yeamerica yakati ngatichirarama necovid ichingovapo asi tichizvidzivirira kuti tisumudze upfumi hwedu
avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu gumi nevana 14 vanofa necovid-19 muzimbabwe vamwe zviuru zvina nemazana matatu ane makumi matanhatu nevanomwe 4367 vachibatwa nedenda iri sangano recrisis in zimbabwe coalition rinoti nhengo dzaro dzakarohwa nezuro nevatsigiri vezanu pf mubulawayo nezuro tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.